vazvaro tiri kusangana nekugwiswa kwakawanda nemaagenda estate vari kuya vatikwatire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan parunoff after my elections aita vachiisije vachiti vachashanda risimba kuti vaparedze boka redu risazoegisi vachese.
Kana muchiti mastate agency munotaura ani?
Vanhu vanomirira Central Intelligence Organization vasori.
Vakasvika kwamuri vakati chii?
Ini vakataura neni vatatu, mumwe akandinyorera matsamba pafoni mamesejes epawhatsapp, vamwe vamwe akandifonera, mumwe akandisangana takasangana mutaure vachiti tichaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru. Avanhu vive vanoshandira hurumende ostate vatinoziva nemazita avo asivakwanisa kudoma hedu izvozvi.
Chavakanyatsokupomerai zvavanoti makaita mimi chii?
Chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvatiekukoti tichiti isa abuse vana nematicha nepropati yezvikoro. Zvechepiri vanochema nesu vachiti makaendeserei zeki kukoti muchinoti sei zeki iti maticha akwanise kuvhota. Chechitatu vanoti mimi makazoedzerei kuconstitutional court muchinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000. Ndo mhosva dzavaitipomera isi tichidzitarisa hadzisi mhosva.
Makamhangara here nyaya iyi?
Hatina kumhangara nyaya iyi, takaisa mumaoko emagweta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano.
Makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuSwaziland. Chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuZimbabwe?
Maticha ekuSwaziland neemuZimbabwe vanhu vamwe chete. Maworkers struggles pasi rose akafanana, chero titi akaita wekunorway chero wekusi, asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyiridzwa.